manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikumi 27 2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vagari vekudomboshava votadza kuwirirana paurongwa hwemugodhi wematombo uri kuda kuitwa munzvimbo yavo. Kurukota rinoona nezvevashandi amai Sekai Nzenza vanoti vachaendesa kudare remakurukota chikumbiro chakaitwa neZCTU. Nevamwe vana muzvina bhizimusi chekuti hurumende imbosendeka parutivi danho rekuti munyika musachandiswa mari dzekunze. Vemabhizimusi vochema-chema kuti kusachandiswa kwemari yekunze kuchaita kuti vatadze kutenga zvinhu zvavanoda kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vekudomboshava mudonho remashonaland east vanonzi havasikuwirirana paurongwa hweimwe kambani yekuchina iri kuda kuparadza gomo rinoera riri munharaunda yavo kuti igaye matombo ekuvakisa Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera
Vagari vemudomboshava nhasi vatadza kuwirirana pamusangano wavaita nenhengo inovamirira muparamende vaenergy mutodi kanzura weward 4 vatapiwa murima mambo chinamhora vanomirira dunhu iri pamwe nevamiriri vekambani iyi vamurima avo vane venhengo yemdc vaudza Studio 7 kuti vari kuda kuti kambani yemachina iyi ienderere mberi nekuchera gomo iri vachiti kuuya kwekambani iyi kuchasimudzira nzvimbo yavo
honorable mutodi vari kuuya vachimirira musha vachiti handisi kuda machina kuti anga achiita this project muno muward 4 vachiti ivo vachada kuvhoterwa saka ivo vari kuda kuti vanhu vave vanovasapota kuitira kuti pavachazodzoka zvakare but pari zvino hatisi kutaura nyaya yevhoti inyaya yedevelopment kuitira kuti nharaunda yedu inge inobudirira nekuti vanhu ava vane zvavakati offer secommunity zvavarida kuti tinge tichibatsirwa nazvo taa more than 40,000 households asina ane kliniki imwe chete saka ipapo takavati munokwanisawo here kutibatsirawo vakati hongu tinokwanisa kukuitirayo tine zvikoro 5 maprimary schools tine 2 masecondary schools saka tikuda kuti tinge tinowedzera we are not talking about votes but we are talking about development
Asi vamutodi nsa kutaura navo vanonzi havasi kuda kuti kambani yemachina iyi ibvumidzwe kugaya matombo emugomo regarimo vamutodi vaudza Studio 7 parunhare kuti kambani iyi ikabvumidzwa kugaya matombo emugomo iri zvichakanganisa nyaya dzekushanyirwa kwemapako emudomboshava ayo akabatana negomo iri uye zvichakanganisawo hutano hwevanhu vari munzvimbo yakakomberedza gomo iri sezvo pachizobuda huruva pakugaiwa kwematombo aya mambo chinamo Ora varamba kutaura pamusangano uyu vachiti vachatevedzera zvose zvinenge zvabvumiranwa nevagari venzvimbo iyi mumwe mugari wemubhuku rekwaZimbiru vafunga ichimugoti vatsinirawo zvataurwa parunhare navamutodi
kuti zvinhu zvavo vanosiyiwa uraya but havasi kutiudza in terms of degradation kuti vachaitei nemakomba so far hurumende iri kutotambudzika kuepwe ne Blackpool toenda kwana mutoko the same saka kuti tisirwe nyika yakadaro toona zvisina kukodzera plus dzimba dzedu nyanga wakati hadzisi kubviswa dzimba dzedu sums of impact dzinogona kuaffectwa they cannot guarantee that one iwo kana vakiita zvinhu zvavo vanogona kuisa zvinhu zvemunzeve zviyezvi vachizviprotecta ko zvirema nevamwe vanenge vari muraini vanouyawo here vachitigovera zvemunzeve
mumwe mugari wenzvimbo iyi vabhanabhasi machadu vatiwo gomo regarimo ndiro ravanoitira chivanhu chavo nokudaro kambani yemachina iyi haifaniri kubvumidzwa kuenderera mberi neurongwa hwayo
iyi projekti tatoiramba kuti haifaniri kunge ichiitwa igomo rediirika iri regarimwe igomo rinoera ndo priamontani yedu iyoyi zvese chivanhu chese chinoitwa imomo chinofanira kuitwa chiitwa mugomo medu mudomboshavo saka tiri kuramba kuti projekti haifaniri kuitwa
Asva William Moss, vanoshanda nekambani ye Geo Global, iyo inovachipanga mazano chekambani ma China ii, ye China Ayu Jiali, vati kucherwa kugomo iri, kuchabatsira vagari mudombo shava mnezu wakawanda, uye zvichaita kuti vazhinji vavo vawane mabasa.
Wagari muno kunyanyanya wacha benefita kubva employment, then also indirect benefits from acquiring project. Pese panoitwa kware, pachaitawo mamerchants anotengesa kware. Pachaitawo vanhu vanenge vachimhanya vachiti zvi, kwedu kune kware, yamutore kware yakadi? Yakachipa.
Vamwe vagari vanga vachibvumirana neurongo hwekambani yemachina iyi, vasaina magwaro avati vachaendesa kune vanoona nezvemagariro akanaka munharaunda, The Environmental Management Agency, kana kuti EMA, vachitsigira urongwa hwemachina uhu. Vasiri kubvumiranawo neurongwa uhu, vativo vachanyora tsamba yenyunyuto yavachaendesa kuEMA. Ndakamirira Studio 7 kudomboshava, ndini Thomas Chiripasi.
Gurukota runoona nezvevashandi amai Sekai Nzenza vanoti vachaendesa kudare remakurukota chikumbiro chakaitwa neZCTU nevamwe vana muzvinabhizimusi chekuti hurumende imbosendeke parutivi danho rayakatora rekuti munyika mushandiswe dhora remunyika chete kwete dzimwe mari dzakaita semadhora ekuAmerica, pula kana rand. Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vakaudza Studio 7 nezuro kuti vashandi vacharatidzira nyika yose kana chikumbiro chavo chisina kutambirwa sezvo hurumende isina kunge yavasuma. Izvi zvakatevera musangano pakati pevashandi, vashandirwi nehurumende weTripartite Negotiating Forum wakaitwa nezuro. Amai Nzenza vanoti hurumende iri kuedzawo kuti irerutsire vashandi vayo nekuvapa zvikwanisiro zvekuti vakwanise kushanda. Mumwe mukuru wesangano revarairidzi reZimta, vaSifiso Ndlovu, vaudza Studio 7 kuti vashandi vari kuda mari inosvika pazviuru zvina nemazana matanhatu zvemadhora zvinoenderana nezviri kutaurwa neConsumer Council Bread Basket zvekuti munhu anoda kuti ararame. Pari kutarisirwa kuti svondo rino pachaitwawo musangano wechimbi chimbi weNational Joint Negotiating Council pakati pehurumende nevashandi vayo wekuzeya nyaya dzemari dziri kupa kuti vamwe vashandi vaende kumabasa mazuva mashoma pasvondo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Nzenza akatanga nekuvabvunza nezvemusangano weTNF.
Ndinenge ndakamirira government pamwe chete nemamwe maminister. Maminista andinenge ndinawo vanenge vari 7 vachibva kufinance kana industry and commerce. Hatisati tanyatsogara pasi kuti tichinyatsoita chibvumirano chekuti vakamirira government ndevapi, uyewo ivo vematrade unions vachagarawo pasi vondipawo vanhu 7, maemployers ondipawo vanhu 7. Ini ndiri ini ndinenge ndiri mubati wechigaro. Topota tichiti kana pana zvemhezi vafanika nguva ine tinofanirwa kugara pasi. Saka takabvumirana negroup kuti vachinogara pasi, vatinoti technical committee, ndo gurupu manje iri kugara pasi kuti tione zvokuita nezvichemo izvi kuti zvisvike kumusoro, zvisvike kwazvinofanirwa kusvika zvichemo zvevashandi vomusangano watakaita nezuro unonzi TNS.
Tiri kunzwawo kuti vashandi nevamwe vemabhizimisi vanenge vari kuti vanga vachida kuti dare remakurukota rizeye zvakare nyaya yekunza dhora remunyika, vakati vanga vakukumbirai kuti muende kudare remakurukota. Zviri kufamba sei?
Ndozvavakataura havo vati hatisati tanyatsogara pasi nekuti daro remakurukota vakurava kabinet. Pamutemo chaiwo vanofanirwa kutumira marecommendation. Marecommendations ndeyekuti tichisanga tichifunga kuti dai masamba makadai kana kuti dai madzora makadai, ndoyatinoti recommendation. Recommendation haizi order, nekuti bisai icho nokurumidza. Aiwa kusi kutaurirana kwavo, kutaurirana kupanana mazano. Tanikati vakatipa mazano nekuti mbonoudzaiwa vakuru kuti zvinhu zviri kurwadza ichi, tanga tati dai madai. Saka zvavakataura nezuva ndiye chandakanyatsobata chekuti ndingainde ndosvikoti dai madai iri recommendation. Hatifanirwi kuti tivape order, tinofanirwa kuvapa recommendation. Saka ndiri kutarisira kuti ndichaenda nemarecommendation iwayo musi wechiuku.
Tombotarisa iyo nyaya yekuwedzerwa mari kwevashandi vehurumende, zviri kufamba sei pari zvino?
Iko zvinoti tiri kutaurirana zvakare. Vehurumende vano vanenge vari pasi NJNC kana kuti Apex Council varikufanirwa kusangana mangwana vanofanirwa kusangana sekuti kungoti zvinopandira handina deti chairo asi we know kuti iagent meeting iri kudiwa kuti NJNC vagare pasi taura nyaya yemasalaries uyewo nemagariro evanhu hatisi kungotarisira mari chete tiri kudawo kutarisira kuti vashandi vaone ugaro hwakanaka dzimba dzakanaka transport.
Gurukota rinoona nezvevashandi amai Sekai Nzenza vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vemabhizimusi vari kuchema-chema kuti kusashandiswa kwemari yekunze kuchaita kuti vakundikane kutenga zvinhu zvavanoda kunze kwenyika sezvo mari yekunze isiri kuwanikwa kumabhanga. Asachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera kutarwa kwemutemo unorambidza kushandiswa kwemari dzekunze kwenyika, vemabhizinesi vanoti zvinhu zvichavaomera. Mumwe muzvina bhizinesi anotengesa midziyo yemagetsi yaanotenga kuSouth Africa vaTencent Madzire vanoti pane zvinhu zviviri zvichaitika. Vamadzire vanoti zvinhu zvichadhura nekuti vanenge vave kutenga mari ichidhura pamikoto kana kuti zvichashayikwa kana vakashaya mari yacho yekunze kuitira kuti vanotenga zvinhu kunze kwenyika.
Zvinhu zvichawedzera kushomeka mashops nekuti isusu kwatinohodha tinohodha neUS kana taenda kuSouth Africa tinohodha nerand. Saka kana government ichiita haichada kuti tishandise maUS nemaranzi wayo isu hatichakwanisa kuenda kunohodha nekuti havadi mabhondi.
VaDaniel Zororo vanotengesa zvekudya zvavanohodha kunze kwenyika vanoti zvinhu zvichashayikwa muzvitoro sezvo panenge pasina mari yekudzokera kunohodha.
Pafeta zvinopera mashopsi ndokafeta panoenda ako.
Vakapanobata chigaro chasachigaro wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanoti mabhizinisi vanenge vave kuwana mari kubva kumabhanga avo kwete kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ. Dr. Murefu vanoti kunyange hazvo pasati pave nemunhu ati avaudza kuti akawana mari kubhanga rake vane chivimbo chekuti mabhanga achapa vemabhizinesi mari yekunotenga zvinhu kunze kwenyika. Mutauri weRBZ vaAlson Mufiri vanoti vemabhizinesi vanoda mari yekunze vanofanirwa kuenda kumabhanga avo sezvinodiwa nemutemo. Mumwe mushandi muzvari Sylvia Kachere vanoti kubhanwa kwemari yekunze kwakanakira vashandi sezvo zvinhu zvanga zvave kukwira zuva nezuva.
As an example, saka kana tichike nemune US dollar price ne bond price RTGS zvatikapa, but RTGS we find that is 10 times more than the US dollar price, which is inini pandiri zvakandichipira kuti ndishandise price yekuma US dollar. Saka ndine pressure yekuti ndinonotsvaga US dollar here, but now since this is the legal tender, kureva kuti handisisira that pressure or that need yekunotsvaga US dollar street. Saka I have no pressure yekuti izvoni nditsvage.
Hurumende yakazivisa nemuvhuro kuti munyika muchange mave kushandiswa chete mari yemabhondi neRTGS mukutenga nekutengeserana danho riri kutambirwa zvakasiyana munyika. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chiguriwa.
Panonzi pave nekusawirirana mumasangano evarairidzi zvichitevera mashoko anonzi akataurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube ekuti hurumende yakakumbirwa nevarairidzi kuti itore matanho ekumiswa kwekushandiswa kwemari yekunze mushure memusangano wakaitwa nevamiriri vevashandi vehurumende nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa svondo rapera. Masangano evarairidzi ari pasi peApex Council anotire Zimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA, Teachers Union of Zimbabwe TUZ neZimbabwe Democratic Teachers Union pamwe nemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende vakasangana nemutungamiri wenyika svondo rapera vachivapira zvichemo zvine vashandi vehurumende. Asi mamwe masangano anosanganisira reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ anonzi haana kupinda musangano uyu. Masangano asina kupinda musangano uyu anonzi ave kupomera masangano akasangana navamunangagwa mhosva yekutengesa chimurenga chevarairidzi. Varairidzi vainyunyuta nemihuro yavo vachiti vanoda kubhadharwa nemari yekuAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru weTeachers Union of Zimbabwe kana kuti TUZ vaManuel Nyau pamwe nemunyori wePTUZ vaRaymond Majongwe. Tatanga nekubvunza vanyawo kuti vanoti kudii nenyaya yekuti varairidzi ndo vari kunzi vakakumbira kuti mari yekunze imire kushandiswa munyika.
Takatora nguva chaizvo kuti vanzwisise kuti zvishemo zvedu mamiriro nemararamiro atakaita takambomira sei. Kusvikira takati kana muri kuti nini hamukwanisi kuti mutipe mari muhoro wedu nema US dollar. Iye US dollar racho ndora muri kutendera kuti ringe chichitegeta mumashops mese umu. Kana rea muri kutipa inini iri muRTGS. Saka kana muri kuti nini hamukwanisi kutipa mari muma US dollar. Tisangai nzea yekuti US dollar iro ri yemumashops nekuti ndori riri kukonzeresa zvinhu zvose kutambura kwese kwatiri kuita uku. Sevarairidzi inyaya yeUS dollar iyoyo nekuti varidzi vemabhizinesi vari kuchaja zvinhu zvavo mumaUS dollar. Saka vakazosarawo wofunga isu taenda kusa. Saka zvicho zvinhu yakadai toigadzisa sei?
Vamajongwe munoti iwo.
Haiwa, handina problemu yekutoona vanyawo, asi pamagwara takavereka akawanda takawana vachitembera zvikuru kuti ndo vakarovera hoko pakofini yekuigwa kweUS dollar muZimbabwe. Chinova chinhu chandomukwati kana vari vava kuzvitaura vamwe vari kurevesa chokwadi, asi chinongotinati hapanapa ndechekuti haisi nyaya yekuti isu septz taida US dollar kwete, asi angaitaura toda mari inotenga. Zvokwadi zvokwadi handisindi kuti tingaende mberi senyika tine mari isiri mari yedu, asi chikuru kuti zvese kuti titaure kuti tikange tatora rwendo rwatatora rwendo rwatakambofamba takambotearira murutsvomu tinoziva kuti takasvika magaro sei. Zvokwadi zvokwadi tingataurei nyaya yekufara kuti taita zvinhu zvedu, asi kana tisina production kuindastry, kana tisi kuutilize land, kana factory isingashandi, ndiona zvichitinetsa kumberi.
Vanyawo, US dollar rabviswa pamusika, mushaona here imi mari yemunyika iyoyi yakushanda RTGS nebond zvichiwana simba kuti zvitenge sezvamaichemera imi?
Pane tiwa a very strong monitoring system nehurumende tinotsiwa kuti vanoplaga mauloopholes ese akafanira kuti chakwidza maprizi chii chii chiri kuitika. Nekuti mari iyoyo nyakuti kana 5,000 RTGS mangwana kana nhasi chaiyo, mari iyoyo inoshaya basa nekuti hakuna monitoring system iri kuitika kuti mari iyoyo irambe ichitenga US dollar rikuchasvinge rakabviswa ini ringe richishanda rakawanda.
Taurai tinzwa vamajongwe.
Ndo mubvunzo uri critical wandai kuti vanyauka, nekuti tikatenderera zvinhu zvokuti tachinja mutemo toti izvi ndo zvakanaka tinochema mangwana. Pachirungu anoti in his own admission vanyawo vari kutaura kuti vatorwa position iyi vamabhizimisi vatochinja mapuraizi vatokwidza mapuraizi. Vemabhizimisi ava ndivanani? Ndobvunzo wekutanga. 90% of my business persons vari muZimbabwe ndeve ZANU PF. Kureva izvo kuti ZANU PF kwacho zvayo ndeiri kusabotaja programu yapurezidendi Mnangagwa wacho.
Vanyawo,
ndinoshaya kuti sei vamajongwe vasingafaririwo kuti vange vari mukati nezvinenge zvichiitika pamwe chete nevamwe, so that vasazotere position yavatora right nekuti ndo vakazodai ndo vakazodai, because zvinoitika ivo vanenge vasipo ivo pachavo vanozviziva kuti takaita kuti vasapinde muapice council inyaya yekuti umwe wavo akanga ari vice chairman akatirwa nezvimuda achini ndo pane bone kucondition, because ndivo vaisvika muapice council savice chairman right now as PTZ. By the time yakaitwa puted out I don't know whatever really then havana kupisa zvakanaka kuti tabudiswe chimu apice council. Ndo pane sour grade inyaya yekuti zvinhu zvisabatane. Those people kwandiri they are very important. Tikunetsekana navo kuti why are we not coming together, tike talk to these issues together. Then issue yekuti these disadvantaged people who are in control of business kwandiri as make sense, because I've not kicked out that survey to come up with the text say then therefore it is unclear. I don't buy that myself. Matara vaita vamajongwe zvimwe zvese we agree, but we don't agree on those issues that yes.
Aiwa
vamajongwe
chiripo ndechekuti PTUZ haidiwi vane vanhu vavanosevedza navo vanyawa. PTUZ vanoiona semhandu. PTUZ inoonekwa seMDC. MDC inenge ichiona PTUZ sezanu, nekuti isu hatinadivi ratinotora. Takaburitsa pachena kuti apex council ngaisatore masaidi, nekuti riripo time yekuti yakanga yakumhanya ichisapota vamugabe ichiti hatidi zvokusapota mapolitical leaders, ngatistende nemapositions yedu. Nanhasi ndo zvatiri kungotaura. Chikuru chatinoramba tichidzokorora panapa ndechekuti dai hurumende yaziva kuti vanhu vanouya kwavari nemasoko vachizotaura kuti ndinganoita zvakati ndinganoita zvakati havadi kuvaka nyika, We are very patriotic. And the people that are going to be able to do it, we are going to be able to do it. It is going to be able to do it. Tambura. Nekuti chokwadi chokwadi maticha ari kunzoka ari kupopota kuti vari kufira kuti vakatengeswa neutungamiriri wemaunion. Ende chomaira chidzidzo kuti musanotaura masoko amusina kunzi taurai zvakati nemamembers enyu.
Ndobukutengeswa kwakuto vadi kutengeswa kwechii takapindisa chitu kuti takapuzende exactly zvichemo zvematicha kuti ane zvaiwayo. Ndo zvakaenda nazvo mukatara papepa reitika ichero raitaura ni it was picking to my issues ezvichemo zvavarairidzi. Kwete zvije ne other person but takanangana nematicha. Never shandi wehurumende because artist council inotora every other mshandi wehurumende. Saka takatengesa it was just because vamajongwe avo havasi kudawo kuti vange vari pamuchete nevamwe. Vanda kutora that advantage nekuda kuzopota vachiakiza vamwe. Voramba kuti hatipindimo vakaona kuti paita rupo apa. Then votora he capitalized on that. Ati kuri kuenda mberi if we take that route.
Asi takazosiyana futi navanyawo. Nepamusana pekuti takanga takuona kuti isu hatinoda kusapota zvemapati. Tinoda kumira ino objective analysis kuti hatisapoti zviri kuitwa nezanu pf. Vanyawo ndomunga vakazongotorosa idiro vakaenda his choice. Vati takangomira tikati hatisi kuda zvekusapota mapati. Ende ndogara ndichitaurira vanhu handisapoti mdc, handisapoti zanu pf. Ndinomira nesafaring yematichers ndogumira ipapo.
Avanga vari munyori weptuz varaymond majongwe. Manzwawo kubva kumukuru weTeachers Union of Zimbabwe vamano nyau. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Vari kutsvaga rutsigiro rwekuti vadomwe nebato reDemocratic Party kuti vazokwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica vakaita gakava nezuro Manheru muguta reMiami kuFlorida. Parizvino Democratic Party ine vanhu vanopfuura 23 vari kuda kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika. Tanonoka wande weStudio 7 abata mudzidzisi wezvematongerwo enyika paAmherst College Dr. Chipo Dendere kuti tinzwewo maonero avo.
Asi ndaona kunge nyaya yeimmigration yamhiki yakaoma chaizvo vanhu vese. Tirikuitika vanhu tirikuti madhemokrats haasi kunyanyisa kuita disagree. Vese vari kudivi rimwe chete ndomaonero angu. Vese vari kuti panodiwa comprehensive immigration reform. Vese vari kuti ivo vanoda kuti vanhu vari kuuya kuzosika asylum vari kutiza zvinhu zvakasiyana siyana hondo. Kubva kunyika dzavo vakwanise kupinda kumaamerica vasingasungwe zvichiburikidza nemufananidzo wabudiswa makuseni uya wababa vashaika nemwana wavo ane 23 months vachiedza kuswima kuti vauye muamerica. Saka munhu wese adayira achiti ivo kana vava mutungamiriri wenyika vanenge vachida kuti maimmigrants akwanise kuuya muamerica. Chechipiri, vazhinji vavo vari kubvumirana kuti vanoda kuti pave ne healthcare provision iri universal to some extent, but vanosiyana vamwe sa any cloverture vekuminnesota vari kuti ivo vanhu vanofanira kuva nemaoptions emedicare medicaid pamwe chete ne private insurance. Asi vamwewo vari kuti sa mayor wekunew york vari kuti panofanira kuva neuniversal healthcare kuti munhu wese anokwanisa kungoenda kunorapwa chiri muchipatara chaanoda. Nyaya yeaffordability yezvikoro mayunivhesiti yambobuda vanhu vanosiyana pakuti anozobhadharira vana vevapfumi ndiani. Vamwe vanga vachiti ivo maloans emastudents yese anofanira kubviswa. Asi vamwewo vari kudivire kuti kana tikadaro zvinoreva kuti nevanhu vanobva kumuridzi nemari vanobvisirwawo mari dzavo.
Pane zvamaona kusvika pari zvino wamunoona sekuti ari mberi kwevamwe ndiani?
Ndoda sekuti Elizabeth Warren ari mberi but ari strong pamadomestic issues. Asi haasi very strong pamainternational issues even panyaya dzemigration nenyaya yeiran yabuditswa. Ipapo ndaona kunge vacastro vekutexas vanenge vanombopindirawo vari strong. Chimwe chakachitika mudebate chashamisa vanhu vazhinji pasocial media ndechekuti vanhu vanga vachitaura nespanish. Varipo vanhu vatatu vadaira mubvunzo nespanish even though mubvunzo yacho yange yabvunzwa nechirungu. Saka handizivi kuti inhau dzeinclusivity here kana kuti vari kuedza kuapila kumavotes emahispanic voters but it's the first time ndazvoonawo zvichitika mudebate yemacandidates muno muamerica.
mudzidzisi wezvematongerwo enyika paAmherst College Dr. Chipo Dendere vachitaura vari parunare kuAmherst kuMassachusetts naTanono Kawande weStudio 7. Vateveri vemaWarriors vanoti vachiri netariro yakasimba nechikwata chavo kuAfrica nekunyanga hazvo chakarasa mukana neUganda. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo vari kuchema nemikana yakawanda yakatambiswa nechikwata chavo mukuita mangange 1-1 neUganda. Vateveri venhabvu muZimbabwe vane chivimbo chekuti chikwata chavo chicharova DRC nekubudirira kuenda munharaunda yechipiri. Zimbabwe yakatamba zvinodadisa nemaCranes ekuUganda, asi vakatadza kukunda kuti vatore mapoints ese matatu. Asi mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaSolomon Munashe vanoti Zimbabwe ikadzokorora matambiro ayakaita neUganda inorova DRC nekuenderera mberi nemakwikwi aya.
Nobudira zvakanakisisa bhosi, mutambo wari kutamba unonakidza singaiti.
Zimbabwe iruda kukunda DRC kuti ikwanise kupinda pazvikwata zvina. Zvichapedza zviri pachinhano chechitatu pamagungano ese matanhatu kuti vaende munharaunda yechipiri. Muongorori wemutambo wenhabvu vaLeopold Munende vano maWarriors anoziva zvavari kuda, vachiti ivo vari kuona Zimbabwe ichikunda.
Vanoziva ivo kuti game rine rinoreva chii kuZimbabwe nekwavari, saka vachatongotamba vari motivated. I'm sure he game rinowina.
maWarriors akadadisa musi uyo akavhura AFCON ndokurohwa 1-0 neEgypt, asi vakawedzera mwando nekuita draw 1-1 neUganda mumutambo uyo vaifanira kukunda. vaMunashe vanoti murairidzi wemaWarriors Sande Chidzambwa anofanira kugadzirisa kuvatambi vake vekumberi kuti vakunde.
Pane kamisikanda mago bhora tokasvika kugedhi tikuvatamira bhora rotorodzokera mumashure. Tika kuenda kugedhi bhora rotorodzokera mumashure, saka
neUganda dzatamba sei. Zimbabwe iri kuda kekutanga kubvira muna 1980 kusvika munharaunda yechipiri kuAfcon. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tichiri panhau yemutambo weAfcon, mutoro wenhau weVoice of America Sande Shomari uyo ari kuAfcon kuEgypt akasangana naKama Bilyat naTabani Kamusoko mushure memutambo weMaWarriors neUganda.
Appreciate the support. We know as strikers we really need to score goals for us to win the matches, that's it. And we just need everyone right now. We also as disappointed as they are.
Tinotenda zvikurusa nekutsigira kwamunoita. Hongu tinoziva kuti isu semastriker tofawo tanga kugohesa kuitira kuti tibudirire pamitambo yedu. Nesuwo mutambo uyu watirwadza zvikurusa. Asi tichiendera mberi tichatarisa mutambo watabva kutamba uku, tatamba zvakanaka, asi nyaya yatinetsa inyaya yekugohesa. Hapana chimwe chiripo.
What I can say is we created more chances, we failed to convert them. We didn't have luck on our side.
Chandingakuudzawo ndechekuti tatamba zvakanaka, asi tatadza kugohesa. Tichiendera mberi tofanira kugadzirisa nyaya iyi, toshandisa mukana wese watinowana kugohesa kuitira kuti tibudirire.
Vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM, apo tiri kutarisa kuoma kuri kuita zvinhu munyaya dzezvemari. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vagari vekudombo shava votadza kuwirirana paurongwa hwemugodhi wematombo uri kuda kuitwa munzvimbo yavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soko isika tisenda bako VOA Ndebele.